Kizukuta Anga Musuri Tishanu Tishanu Chino Pa Double Tree Hotel Dine Business Dinner Mr. Fred Maneru Pastor Renewals Fred Maskat Maneru Then Saturday Dine Business Expo
Gungano Irizim Expo Rakana Kirachi Kuvanave Zimbabwe
Gungano Rezim Expo Rakana Kirakuti in Nandaro Zimbabweans are Kuno Kudaiaspora, Wakawanda, Navakasiana, Siana, Vamivacho, Vanagoti, Babunizu, Zakasiana, Kanazuma, Chikoro Kawa, Yamabasa, Abo, Vasa, that brace, Variba Basa, Obo, no weekend, Yabutanga, Zimbabweans, Vachinja, Chikafi, Gumusa, Mazondo, Yama, Mandi, Zakawanda, Wanda, Kuno, and Abufaza, one class. It's a time when I want to do business. We have to do business exchange. It's within the Zim Expo business consortium. So our main mission is to incubate my business. We want to do 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 business. We business. We want to do 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 business. Zim Expo is a platform that fosters business, broad business development. We want to mostly Zimbabweans.
Vanenge vachida kuuya kugungano iri vanouya papi uyezve richatanga rini richipera rini.
Eta pakati pegoronga. Gungano Redu Zim Expo meitika gore negore. Iro gorerino ra 2024 tirikuitira Gungano Redu kuChicago kuIllinois. Tine kuri pakati nevanhu vari kuIndiana, vari muKentucky, vari kuMichigan nevari mumastates amari pedyo anogona kusvikika. Saka tiri kuno kuChicago kuDoubletree Hotel iri kuOak Brook.